Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 13 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raendesa gwaro rekunyunyuta kugurukota rezvavashandi. Crisis in Zimbabwe Coalition iri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandidzwa kwebhiri remitemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nezuro rakaendesa tsamba dzenyunyuto kugurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima uye kumukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nenyaya yavari kupomera mapurisa yekuvashungurudza. Mapurisa anonzi ari kuenda kumahofisi eZCTU ari mumatinhu akaita seManicaland vachishungurudza nhengo dzesangano iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyore mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hapana tadirivhara tsamba mairi, tadirivhara tsamba kuhead office yemapurisa kuna komishina tichimuzivisa zvinoitwa anenge achingazvizivi zviri kuitiwa nemaofficers ake. Tamuzivisa imwe tsamba taiendesa kuminister of labour patinowana mukana tichaireza naminista nyaya iyoyo kuti waona here tsamba yedu ende seministri ndezvipi zvamakaita maona tsamba yedu panyaya iri kuitiwa nemapurisa. Saka ndizvo zvataita.
Mutsamba umu muri kuda kuti vaite sei chaizvo? Maamuchikumbira chii?
Tiri kuvataurira kuti hatisi kufara nezviri kuitiwa nemapurisa. Tinoda tsananguro akatikwa nei kuti chii chiri kukonzeresa kuti wani misangano yedu tirambidze kuita musangano nevashandi sezvo misangano yetu iri pamutemo. Chechipiri, chii chiri kuitira kuti mapurisa apote achiharasa istafu yetu kumaofisizi zvisina zvatakaanganisa. Toda kuti vatipe tsananguro yakatikwa nei.
Asi imwe nyaya yatanga tichimbonzwa ndeyekuti kavari kuti havasi kuda vanhu vanotombotaura nyaya dzekuti varatidzire munyika umu.
Asi mutemo ka unototi vashandi vane kodzero rokumacha pamugwagwa, vashandi vane kodzero rokuratidzira. Iconstitution chaiyo ibumbiro remutemo ndiro rinotopa vashandi kodzero rese iri rokuti tinofanira kuungana patinoda, tinofanira kutaura, kodzero rokuti titaure tichiti express ourselves, kodzero rokuti tiratidzire patingafari, kodzero rokuita petition kana kodzero rokuita piketi kumakampani patingafari. Ndevanaani vanenge vachiti hazvibvumidzwi, iwo mutemo uchiti isisu tine kodzero rakadaro. Nevumbiro remutemo hatisi kutenderana neizvozvo because tine kodzero rokuita izvozvo zvavari kuti havati kuti tizviite. Ende vashandi vari kutotaura kuti ndizvo zvatinota kuita, tinota kuratidzira kana nyaya yemari isina kugadzirisa.
Matimasumawo here ILO nenyaya yamuri kupomera mapurisa yekukushungurudzai?
Patinotanga kufambisa matamba ipapo tinenge tichita kuratidza kuti kana tazoenda kuILO tinenge tane humbo rokuti pazvakaitika ndezvipi zvatakaita isisu nekuti nguva yakapfuura hurumende yaizoti ZCTU inomhanya kunotaura kunze uko isina kumbozira yataura nehurumende. takaratidzwa kuita misangano isisu kuvokwamutare tange tichisanda neminister of labour ofisa wacho eminister of labour ange aripo nemusangano takaita nemapurisa purisa achiti handisidida minister of labour hange iripo saka patinozoenda kuailo tinenge tatofamba nemaofices ese saka iye zvino tatora tisa kuti taenda kuna minista makamutaurira takaenda kumupurisa mukuru komishina takamutaurira.
Munyori mukuru wezctu vajafet moyo vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 asi gurukota rezvavashandi vamavhima vaudza studio 7 kuti havasati vawana tsamba iyi iri kutaurwa nezctu.
No, tsamba iyoyo handisati ndaiona. Kana ndaiona ndichaitarisa tigoona kuti tiwane umbowo hwacho uye tione kuti kana pane dambudziko idambudziko ratingagadzirisa sei. Asi handisati ndaiona tsamba iyoyo. Ndoda kuti uzive Blessing kuti patakapedza TNF yatokupedzisira isu takanga tavapa assurance yekuti as long as vachiita misangano yavo zvinoenderana nezviri mubumbiro remitemo zvinoenderana nekuti vari kupusha kodzero dzavo asi vasingakanganise kodzero dzevamwe havafaniri kuita dambudziko pakuti vakwanise kutaura zvinoenderana nekodzero dzevashandi asi tsamba yauri kutaura iyoyo handisati ndaiona. Kana ndaiona ndichaitarisa ndotarisawo umbowo hwacho togadzirisa.
Saka poitwa sei kugadzirisa mapishapisha apinda mumusha?
Chatiri kunyanya kuda Blessing inyaya yokuti isu semazimbabwe kuine hurumende kuine vashandi kuine vanoshandirwa maemployers aya ngatiuyei pamwe chete titaure zvinoita kuti kodzero dzani nani dzikwanise kuti dzicherechedzwe asi zvakare tishandise danho iroro rekuti tiri pamwe chete kutarisa nyaya yekuti toita sei kuti upfumi hwenyika hunyinde pamusoro munhu wose agozokwanisa kubhenefita maemployers obhenefita maemployees obhenefita hurumendewo yofadzwa nepamusana pekuti vanhu vemunyika population yemuzimbabwe iri kubhenefita uye kuti hurumende iri kuita basa rakanaka rekugadzirisa zveupfumi.
Ndinofunga muri kutaura nezvetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ko zvinobuda mumusangano iyo yeTNF zvinoendeswa kupi?
Marecommendations anobva kuTNF iyaya tinomaisa kukabhineti. Kabhineti yotora madanho ekuita kuti zvinhu izvozvo zviitike. Saka tine foramu yakanaka yekuti isu vazimbabwe tigare pasi tichitaurirana pachedu zvisina kutukana, zvisina kukandirana matombo, zvisina kuputsa midziyo yemama citizens kana kuti midziyo yenyika kana kuti midziyo yemakambani. Izvozvo ndochidanho chakakoshesesa chinoita kuti Zimbabwe tivake nyika yedu timuve pamwe chete in the realization yeZimbabwe dream. Ndo chinhu chandinoshuvira, icho chinhu chinoshuvirwa na His Excellency the President of Zimbabwe.
Gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kutenderana nenyika yose richikurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri pamusoro pekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika, muchuchisi mukuru wenyika, kusimudzirwa kwemagweta pamabasa nezvimwe zvakadaro. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo.
Isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition unova mubatanidzwa wemacivil society organizations mazhinji anoshanda ari muZimbabwe. Tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba neuriri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri iro?
Tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri. Chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo, asi haisati yaimplimentwa zvizere. Saka zvaisati yaimplimentwa zvizere kudaro, hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution, nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimentwa zvizere. Saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenta zvizere tisati tatanga kuisa zvigamba pese kutanga. Chechipiri, tiri kuona kuti constitution iyoyi ya 2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida. Saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Tochingoo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana president achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge president vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge rina president ndiye rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva president. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yende ichitaura kuti kubva 2023 president nema vice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti president nemavhaisi ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo, zvikuru sei president nemavhaisi president ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva president kana vatenge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi, nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri, vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Saka muri kutarisira kupedza riini zvamuri kuita izvi vakumano?
Pari zvino tambenge tichiingedza macommunities kuburikidza nemamembers edu atiinawo muCrisis Zimbabwe Coalition, asi taakutanga chidanho chechipiri mandi chekutoenda kumacommunities ikoko kunogara vanhu, kusanganisira mumarural areas nemaperiurban areas, tichinoita maoutreach programs neruzhinji rwevanhu sigara navo pasi, kusanganisira matraditional leaders nemamwe macommunity leaders nevamiriri vemasangano ezvemachechi nevamwe vakasiyana-siyana atingati maopinion leaders kumacommunities kwavo, tichivaonesa zvakasatira bill iri.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa anhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro penhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano, idzo dzinoti hadzioni sekuti RGM International Airport muHarare inokwanisa kuona vanhu vanoburuka mundege vaine chirwere checoronavirus. Komiti yakataura izvi mushure mokushanyira nandere ndege pamwe chete nechipatara cheWilkins. Mudaily News mekare Zimbabwe School Examinations Council yakwidza zvakare mari yedzidzo yemagrade 7 O-level ne-A-level. Izvi zvinoreva kuti mwana anoita grade 7 anenge ava kubhadhara $264. Chronicle rinoti kuzvipatara zvemupilo neUnited Bulawayo Hospitals kune vanhu vatatu vanofungidzirwa kuti vangangove nechirwere checovid-19. Financial Gazette rinoti vemabhizimisi nenyanzvi mune zveupfumi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza kushandiswa kwemavhanzi okusouth africa muzimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vateereri vestudio 7, ndinofara zvangu ndirongosekawo nemashoko andirokunzwa achitaugare ava runzi vatafadzwa mugwadi. Ava vatafadzwa mugwadi vana vezimbabwe, tiri kushungurudzwa nehurumende yenyu yezanupf. Avo vamamuchitaura navo avo vafarai maguga vari kunyatsotaura pwindi pairi chaipo chaipo. Uyo aronzi tafadzwa mugwadi uyu, aiwa tafadzwa ka ade urume shamari vambochinja kutaura shamwari bosika chitori chokwadi vari pepokudzwanyira vanhu varume imi. Aiwa vandirikoseka ndega zvobati uri kunyatsotiza chokwadi, unyatsochiziva pachiri iwewe tafadzwa iwewe iwe tinyareiwo varume.
Mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7. Ini ndinorwadziwa dai musingatitorerewo vanhu vakaita sana mugwada vanotoguta zvavo nemari yenyika isi vana vezimbabwe tichitambura. Vanotaura kuti vana vemuzimbabwe mune kodzero, vakapiwa ivhu, ndo vanongoita basa dzekungoba mari dzehurumende, ndo vanongodla voga variko kuzani ikoko. Vanhu tichitambura ko zvino hatina chikafu, vana tokutosheva mari yekuendesa vana kuzvikoro, asi unonzwa umwe munhu achitaura achiti kwanzi muzimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuremekedzewa. MDC yakati iruda kuratidzira, unonzwa uchinzi vanhu vanosungiwa vachirohwa. Vanovasungire chii kana vachida kana kodzero dzavo vasinga vachidziremekedza? Vanovasungire chii? Ngavape mukana wavo voratidzira mukusununguka kuratidza kuti zvavari kuita zviri pajekerere. Ino vanoziva kuti hapana kana hwana akavavhotera, ndosaka vachingoita zveudzvinyiriri. Vanotonga nedemo vanhu vekuzanupf. Hameno kuti vakavhoterwa nani, nongati vakatora zvitupa zvevanhu vakafa kare kare, ndo zvavanoshandisa kuti ndo vakavavhotera.
Mambwa seko pastudio 7, ini ndinoita Alice Mati. Ndoda kurudzirawo zvenyika yekwedu iyi maererano nechirwere chekorona ichi, kuti kudai zvanga zvichigona ka vaimbotomisa kupinda kwevanhu nekubuda kwevanhu muzimbabwe. Nenyaya yekuti sezvo chava musouth africa kudai ka vhiki rino randifunga kuti ringapera chinenge chatova muzimbabwe, ende kana chikapinda muzimbabwe katatopera tese. Hapana kana hwana achabva sa tichabva tafa kutopfuura zvachakaita kwachakatangira kuchaina. Saka kudai zvanga zvichigona ka vaimbozotomisa kufamba kwevanhu kuuya kuzimbabwe nekuuya kuno kusouth africa. Nenyaya yekuti marimwe zuro apa ndanga ndiri kubhodha uku, unongochekwa kuzimbabwe saidi chete, vanokuudzwa kana usati wachekwa usina chikadhi chinoratidza kuti wachekwa coronavhairas haudhindi pasipoti yako kuti wakupinda muzimbabwe. But kuchekwa kwacho unongomira vangokuratidza kuti kamwe kanenge kakamera so like chitocho, vangokudai vototi okay abo hauna, votokupa slip unorodhedza pasipoti yako wotobuda. Vamwe vasina mapasipoti vese vanongobuda havabvunzi nemunhu, vanenge vachingobuda iya imwe yeyo kungodhiza dhizeya votobuda voenda. Saka ndomapendera chichaita iwayo. Saka ndokumbira kudai zvanga zvichigona ka vaimbotovhara mabhodha ese kutoti ngapambotomira pasina munhu anobuda nekupinda kusvikira chadzikira chirwere, nokuti kana chikapinda muzimbabwe ka tapera.
Masora sei pastudio 7 pano, vose vana mukoma hwande, vana Dhube, vana Kandimire, mose zvimwe kuti pane nhau dzinofadza kubva kuamerica ikoko kwamuri. Tinotenda ndode kutaura kwanotaura nenyaya yatafadza mugwadi wabva kutaura pastudio 7 apa, kuti unoti iye dai vari vamunangagwa vaizodii. Unoaa murume wapindura uyo wamupindura zvakana, ndaisunga vanhu vose vane mhosva ndokuvaisa mujere, ndokubvisa vasina mhosva dzakawanda vakadai seveMDC vanopimirwa mhosva yechinhu chidoko, kuti akaona svosvo richifamba akati iri isvosvo iro onzi ngaasungwe. Saka kwa ndai bisa vanhu vakaita saivavo ndozvinotora matore vangu ndozvinozvita kuti unodo kubvisa vanhu vane light sentences vane light imprisonment statements aise vanhu vanenge vane zvinhu zvakakura nyaya dzekuba mari ana muturunu baba vanoti kwanzi vakaisa mari kuGMB pasina mari dzakaiswa kwakutora ivo kwakusunga corruption ingaita shoma Zimbabwe inderere mberi. And dzimwe nguva munhu anofanira kutaura chizvinhu ichiziva kuti kune vamwe vamwe vanotaura mari zvakaipa nemastatement avanenge vachipa akaipa pastudio 7 nenyaya yekuda mari kubva kuna Munangagwa government iripo kuti kwai mhuri yangu inozopona sei, ndofanira kutosapota zviripo zvacho izvozvo. Usingazivi kuti painowa government iyo unowanayo iwe wacho, saka be careful uchipindura mhosva zvazva nyaya inenge aibvunzwa. Pindura exactly zviripo, usapindura zvazva kuti iwe undi kudya ugute vamwe vane nzara. Ndatenda hangu.
Makadi pastudio 7 uyo anotafadzwa ngwadi, uyo anotafadzwa ngwadi, ngatikwanire, ngatitye, ngati respecte. Ndo respect yatoramba yatoda kuti vatiitire iyoyo, kwete zvavati kwaichi zvokufanga vanhu kwese kuri kuitika, vanhu vachimbunyikidzwa, mapurisa achingotungamira tungamira nezvisingatendegwi, masoja achingopenemedza penemedza kwatitombozvifaririkana. Ndo vachengeti mari dzedu dzedu dzavanodla vanhu. Ende vanhu ava kava zvichavapandukira rimwe gore, ndozvati Mwari asi benzi vachatambura vanhu ivava. Ndatenda hangu ndonzi Forward ndirimwe muKimberley, South Africa.
Pastudio 7 apo makadini zvenyu vana tanonoka. Isu kuno tinongononokavo tichinonoka kupiwa mhinduro dzedu. Ini ndini zvangu simba rashe tsuro ndichidaiwo kukomenda pane zvanga zvichitaurwa navamugwadi kuti zvinonyadzisa America kuti ipe masanctioni kuZimbabwe. Kuivo chavanorambira kuti vari kumbunyikidza kodzero dzavanhu chii? Isu tichizviona kuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa, vanhu havasiri kurarama vakasununguka muZimbabwe. Ngavazvione izvozvo vanhu vezanupefu, ngavazvione kuti vanhu vanorarama vakasungika muZimbabwe. Kadzirisa ipapo.
Haleluya, mamuka sei kumuri yese yeZimbabwe, matima nenyika. Ari kutaura ndiitwa mufundisi mumwoyo, ndiri pakutaurawo nezvezve chirwere checoronavirus ichadai kutambudza nekushungurudza vanhu vazhinji. Pakufa patinofamba nepatinogara, vanhu takungofamba tisingotya, kana poga poga patinongoteerera nyuzi dzose tinongotya kuti hei, ko zvadai kune Jehovha Mwari wee. Zvataiti zvirwere zvakadai muchiona ibada nyika dzakafanana nechina nanaamerica nedzimwe nyika dzinokudzwa chose dzinogadza zvinhu zvizhinji zvinozvo zvatanga ukoko kududzira kuti zvaakuda ruoko rwamwari kuti rugone kutungamira nokubatsira zvikuru, nokuti zvirwere zvakafanana necoronavirus chinotyisa chose. Saka taakungokumbira Mwari kuti dai Mwari akapa vanhu njere dzokuti mushonga wechirwere ichiwanikwe sezvakawanikwa mushonga wezvirwere zvakafanana namalaria nezvimwe zvirwere zvizhinji zviri pasi penyika, nokuti chirwere ichakaoma chinovhiringidza vanhu vazhinji. Saka zvatova kungoda hama vadikani, ngatirambe tichingonyengetera nokukumbira Mwari, nokuti ndiye ega asara angagona kubatsira zvakadai. Tinotenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations ramisa musangano waro weHuman Rights Council pamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 icho chiri kupararira pasi pose. Mukuru weHuman Rights Council amai Elizabeth D. Justin Fieselberger vati chirwere ichi chiri kukanganisa basa rekanzuri yavo izvo zvakonzera kuti varegere kuita zvinhu zvizhinji kuitira kuchengetedza utano hwevashandi vavo. Vatori venhau vekuLiberia nezuro vakaungana muguta guru reMonrovia vachiratidza kutsutsumwa kwavo pamusoro pekuvhiringwa nevatori vehurumende kwavanoti kuri kuitwa. Kusafara kwevatori venhau ava kunotevera kufa kwemumwe mutori wenhau, Zenu Kobe Miller, nenzira isinganzwisisike. Miller akarohwa nemapurisa anochengetedza mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Vamwe vakuru vehurumende dzekuEurope vashora zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump zvekurambidza vanhu vanobva kuEurope kuti vapinde muAmerica vachiti inzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. VaTrump vakati kutangidza pakati pousiku nhasi chishanu America haichabvumidza vanobva kunyika dzeEurope kupinda muAmerica kwemazuva makumi matatu. Mugwaro ravanyora vese, mukuru wemubatanidzwa weEuropean Union amai Ursula von der Leyen nemukuru weEuropean Commission vaCharles Michel vati mubatanidzwa weEuropean Union unoda kuzivisa kuti kurambidza kwakaitwa navaTrump zvizvarwa zveEurope kupinda muAmerica vasina kumboudza kana kuita hurukuro nevatungamiri veEuropean Union haisi nzira yakanaka, vachiti coronavirus chirwere chiri kunetsa pasi pose kwete nyika imwe chete uye chirwere chinoda kuti nyika dzibatane mukuchirwisa. VaTrump vakarambidza kupinda muAmerica ndege dzinobva kunyika makumi maviri nenhanhatu dzeEurope kunze kweBritain neIreland. Pari zvino muAmerica chirwere ichi chauraya vanhu makumi mana, vamwe chiuru nemazana mashanu vachizikanwa kuti vanacho.
Chirwere chekorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi. Mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu, asi mhando yeflu iyi yakati simbei, inogona kuzoita nyumonia nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei. Chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira, kota zvaanoburitsa paanohotsira mate aya anoburitsa anogona kunomhara panobatwawo nevamwe. Saka vamwe wakabata wobva wazobatwawo kumeso kwavo, muromo, mhuno kana maziso, ndo kuti chirwere chipinde munhu. Saka tiri kuti inonzi droplet infection. Saka kuti musachibate munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo, pese paona mukana geza maoko, nekuti chirwere mavhairasi haakwanisi kupona kana ari kunze kwemunhu. Tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo kukosora kwakanaka. Munhu anokosora anobatawo muremo, mumwe anokosorera mahapwa, mumwe anokosorera mutishi kana mhengechete, ndezvatoda kuti munhu anga achiita.
Ayo anga ari mashoko kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, vanotungamira bazi rezveutano mukanzuro yeHarare.
Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzo ere mukomana vakomana vanomchena tongai moyo tewa na utakataka SMS patika na muriko ere.
Tongai moyo nemumvura mese. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raendesa gwaro rekunyunyuta kugurukota rezvavashandi. Rises in Zimbabwe Coalition iri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti mosara zvakanaka.
Soko isikat.